Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 5, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvekurima rinoti rine tarisiro yekuti mwaka wekurima wa 2024-2025 uchawana mvura yakanaka. Mamwe madzimambo obatana nemasangano anorwira kodzero dzevanasikana kudzika mitemo inoranga vanoita zvekuroodza vanasikana vasati vabva zera. Vanoita zvemitambo munyika vanoti vane chivimbo chekuti kupinda kwekambani yeStarlink kuchaita kuti kushandiswa kwezvinhu pamadande mutande kuve nyore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekurima rakazivisa kuti rine tarisiro yakanaka mumwaka wekurima wa 2024-2025 maringe nekunaya kwemvura kwakaringana kana zvichienzaniswa nemwaka wapera. Bazi rezvemamiriro ekunze rinoti nyika inotarisirwa kuwana mvura yakaringana kana kudarika zvikuru munguva ino yechirimo kutanga munambudzi. Izvi zvakatsinirwa nedare remakurukota nguva pfupi yadarika muhurongwa hwakaturwa negurukota rinoona nezvemamiriro ekunze amai Stembiso Nyoni. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvemamiriro ekunze kubva kubazi rehurumende rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department vaIsaac Masawana kuti tinzwe zvizhinji.
Kutsanangurirai zvinotarisirwa mumwaka unotevera wekunaya kwemvura wa 2024-2025 rainfall season. Ndichadimbura mwaka uyu kuisa muzvikamu zvina. Chikamu chekutanga chemwaka chinotanga muna Gumiguru kusvika muna Zvita. Chikamu chechipiri chemwaka chinotanga muna Mbudzi kusvika muna Ndira. Chikamu chechitatu chinotanga muna Zvita kusvika muna Kukadzi. Chikamu chekupedzisira chinotanga muna Ndira kusvika muna Kurume. Ndichatsanangura zvinotarisirwa muchikamu choga choga.
Tipatsanurirei, tipei chikamu chekutanga tinzwe.
Chikamu chekutanga Gumiguru kusvika muna Zvita. Pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kushoma pane yakajairika kunaya munzvimbo idzi, munzvimbo dzose dzeZimbabwe.
Handei pachikamu chechipiri.
Chidimbu chechipiri chinova icho Mbudzi kusvika muna Ndira. Pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kune yakawanda kupfuura pane yakajairika kunaya munzvimbo dzose dzeZimbabwe.
Toenda pachikamu chechitatu.
Chikamu chechitatu chinotevera chemwaka chinova icho Zvita kusvika muna Kukadzi. Kune mukana muhombe wekunaya kwemvura yakajairika munzvimbo zvakarerekera kune yakawanda pane inonyanya kunaya munzvimbo dzese dzeZimbabwe.
Tichipedzisa tinzwei chikamu chechina.
Chikamu chekupedzisira Ndira kusvika muna Kurume. Pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kune yakawanda kupfuura pane yakajairika kunaya munzvimbo dzoga dzoga.
Avo vanga vari nyanzvi yezvemamiriro ekunze kubva kubazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department vaIsaac Masawana vari parunare kuHarare neStudio 7. Tabatawo nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura kuti tinzwewo kurudziro yavo kuvarimi mugadziriro yemwaka uno.
mazvinzwira imi zvataurwa namazvikokota vanoona nezvemamiriro ekunze vabata vakatsanangudza nemonemo vakatitaurira kuti komwaka watakatarisira wakamira sei
imi samurimisi motangirawo papi kuvarimi
nhasi ndingada kuti nditange nekukutsanangudzirai kuti muzive imi kuti koma agroecological regions atinawo muno munyika yedu yeZimbabwe akamira sei muchiona anonzi maagroecological regions akaiswa kuti atibatsire tinzwisise nharaunda yatinorimira maringe nemanairo anoita mvura pamwe chete nezvirimwa zvinowanzorimwa kunharaunda iyoyo tineisu maagroecological region mashanu mumakore matatu mana apfuura zvakaonekwa nevanoona nezvemamiriro ekunze pamwe chete nebazi rehurumende reministry of agriculture vakaona kuti mwaka yashanduka nekushanduka kwaita mwaka vakaonawo zvakare kuti nharaunda dzatinorimira kana kuti maagroecological regions emuZimbabwe ashandukawo ndokuchiona kuti kune dzimwe nzvimbo dzaisiwana mvura shoma dzave kuwana yakawanda dzimwe dzaiwana yakawanda dzowana shoma
varimi vari mumatunhu akasiyana siyana vachiwanawo mvura zvakasiyana vobatsirika sei kuti varime zvinoenderana nematunhu avari
kune inonzi iyo crop mapping kana kuti agroecological zoning kana kuti mapping iri kuenderana nekuti murimi anofanira kudyara mbesa dzipi maringe nenharaunda yaanorimira vakapa ivo yambiro yokuti region 1 region 2 region 3 vanokurudzirwa kuti vadyare chibage chakasiyana siyana zvichienderana nekuti vari kurimira kupi tsuro tsoko mbizi shumba zhou dzese dzinenge dzichiwanikwa dziripo asi dzichikurudzirwa kuti dzidyarwe maringe nemanairo anoita mvura zvikuru sei kune vaya vasina madiridziro ekuzobatsiridza kana mbesa yaomerwa kana kuti mvura ichinge yaenda nepamwe
handei ku region 4 ne region 5
ku region 4 ne 5 vari kuchiti ivo chidyarai mbesa dzetsanga doko masmall kana kuti matraditional grains saka anobatsiridza pane inonzi climate change mitigation
nezvatanzwa zvose izvigadziriro yemurimi yochimira papi
tinoona isusu kuti zvakakosha kuti murimi asarudze mbeu yake zvine hungwaru mwaka uno mbesa dzinokurudzirwa kuti dziwanikwe dzichidyarwa dzinenge dzichisiyana siyana nekuti madyara rini uye madyara kupi zvakare mune musika here wekuzotengesera mbesa dzacho tichitarisa mbeu yakatikoshera zvakanyanya munyika yedu yeZimbabwe mbeu yechibage tinokurudzira varimi vedu kuti vatange kudyara kana mvura inonzi effective rain ichinge yanaya iyo inokwana kuti murimi adyare mbeu yake ibude imere isvike pakuti anokwanisa kuti airiritire yabuda muvhu zvakanaka inonzi crop stand saka mvura iyi inonzi effective rain inenge iri pamusoro pe 30 millimeters kana 35 millimeters zvichisiyana nekuti ivhu rake murimi rinobata hunyoro kwenguva yakareba zvakadini
varimi vedu vanozoziva sei kuti mvura yanaya iyi ine hunyoro hwakakwana
takurudzira tinoramba chikurudzira varimi kuti dei waro vatsvaka zvikwanisiro zvinovabatsira kuti vaite madecisions akatungamirirwa anonzi mainformed decisions kubatsirwa nemarain gauge mumunda anova anokwanisa kuverenga uwandu hwemvura inenge yanaya nekuti izvi zvinobva zvamubatsira murimi wedu kuti kunyange nepaanodyara anenge ane chokwadi chekuti mbeu yake yawana unyoro hwakakwana
avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura vange vari parunhare kuHarare nestudio 7 tichavakumbira vagodzokazve svondo rinouya tienderere mberi nehurukuro iyi madzimambo pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana vakabatana nesangano reNational AIDS Council NAC mudunhu reMashonaland Central vakadzika mitemo kana kuti bylaws inoranga vose vachawanikwa vachiita zvekurodza vana vasikana vasati vabvazera Nunurai Jena anoti panyaya inotevera
zvichitevera dambudziko rekurorwa kwevana vasikana vasati vabvezera kuri kuitika mudunhu iri madzishe matatu emudunhu akabatana ndokuziya dambudziko iri nechinangwa chekuti ripere madzishe matatu aya anoti bushu nyamaropa nanyamutumba akaruka chirongwa chinonzi not in my village madzishe aya ari kushanda nesangano rinomirira kodzero dzevanasikana reRosaria Memorial Trust vakuru vemachechi vakuru vezvikoro masabhuku vanasikana pamwe nevanoremekedzwa munzvimbo dzavanogara chirongwa chenot in my village chinopa mitongo inorwadza kwete kune munhu anenge aroora musikana asati abvezera chete asi kumunhu wese akapinda muurongwa hwekurodza vanasikana ava avo vanosanganisira vabereki vemwanasikana vakatambira pfuma yacho vana tete vemusikana vanenge vafambira nyaya yacho pamwe nemunyayi wacho. Masabhuku akapiwa simba rekutonga nyaya idzi mumabhuku avo, uye nyaya iyi ikatadza kupera pana sabhuku inoendeswa kudare raishe wemunzvimbo yakaparwa mhosva yacho. Mutauriri wemadzishe aya Ishe Pushu vanoti vanoshandawo nemapurisa zvekuti vachipedza kubhadharisa mombe vanobva vakwidza nyaya yacho kumapurisa pamwe nekubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu.
Reporter kupolisi social development tika designa form kushamba district pane form inonyorwa ne social development kuti mwana ngaatangaenda kuchipatara sambainaiai abva kuchipatara ngaaende kwamambo nyaya iyiitwe ibvaenda kupolisi.
Mukuru wenational aids council mudunhu remazowe vaedhika muzulu vanoti kutevedzera tsika dzemagariro dzakaita sechiramu dziri kukonzera kuti vana varorwe vasati vabva zera zvinozounza mhirizhonga mudzimba.
Tichaonawo zvakare kuti kune mhirizhonga isu seprovhinsi yemational central tisu tiri imwe provhinsi iri pamusoro zvikuru nenyaya dzemhirizhonga kunyanya mudunhu redu remazowe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rerizvaria memorial trust mudunhu remashonal and central vamunyaradzi Simbindi vanoti chirongwa ichi chiri kubudirira zvikuru sezvo vari kudzidzisa vanasikana zvakanakira kuenda kuchikoro pane kuroorwa. Mumwe mwanasikana ari mukomiti yemadzishe Muzvare Anesu Hwirimiti wekushamba anoti vasikana vakawanda kusanganisira iye vari kudzidza zvakawanda pamusoro pekuzvimiririra muupenyu kana munhu akadzidza uye kuziva kodzero dzake. Mumwe mugaro wekumazowe vafungai makuni vanoti vakabatsirwa nekweche mudunhu medu kutora mwanasikana wavo ane makore 15 akanga achiziswa.
Ndobva tati mwana ngaazokuya zvake kuchikoro, asi kudare kunoko kwakangwanzi kana uchinge wazonzwa kuti pane zvaitika unozoka zvekudare sekuda kwokuti nyaya iti yanyora pasi.
Munyori mukuru mubazi rezvemitemo Amai Rimbai Nyemba vanoti bazi ravo haripindire pamitongo yemadzishe kana isingadarike pakatarwa nemitemo yenyika. Munyika vanasikana zvikamu 34 kubva muzana vanoroorwa vasati vasvika makore 17 uye zvikamu 5 kubva muzana vanoroorwa vasati vasvitsa makore 15. Mugwaro raro ra 2022 sangano reUNICEF rinoti dunhu remashonal and central ndiro rine uwandu hwakanyanya hwevanasikana vanorodzwa vasati vabvezera nezvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50% richiteerwa nemashonal and west rine zvikamu 42 kubva muzana kana kuti 42%, kwozoti mashonal and east ine zvikamu 33 kubva muzana kana kuti 38%. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ese. Asi nhasi muchachipiwa neni Evans Zininga tiine hurukuro naMuzvare Comfort Dondo vesangano rePhumulani Minnesota African Women Against Violence, avo vari kuparura chirongwa cheComfort Plan Zimbabwe chakanangana nekubatsira mamwe madzimai ari kuZimbabwe. Ngatinzwei zvizhinji kubva kwavari nezvechirongwa ichi.
Community Comfort Plan or Project project yakazvarwa kubva mukufunga kwangu tinodzorera sei zvimwe zvinhu zvandadzidza kuno neukama wandana wandaistablisha kuno 22 years kuno kuAmerica kudzokera nawo kumusha. Project I am the visionary and my company, not the non-profit, my company called Intemba Consulting, working together with Her Royal Highness the Princess Sadim Bint Turk Al Saud from Saudi Arabia kushanda ne hurumende yedu yeZimbabwe nokunozoti kana ukada kunoenda kumusha usinoshanda uri pako wega pasina kubatana nehurumende zvinoti remei nekuti tinoti project inge ichibatsira ruzhinji rweZimbabwe
mabata apo pamati kubatsira ruzhinji rweZimbabwe ndezvipi zvamakanangana nazvo kubatsira nazvo zvacho
right chinhu chekutangisisa semunhu wemudzimai tirikutarisa nhau yeutano hwemadzimai economic growth fair trade and sustainable mining kana shi sustainable mining tikutarisa vakadzi varimo artisan minery like small scale mining nekwa nemadzimai kana nevanhu vechirume asiri kuitwa pasina kuchengetedzwa kweutano hwavo vanhu vazhinji varikuita zvokuzvicherwa vamwe vachona vatinoti maartisan miners kana kuti makorokoza dzimwe nguva pari kushandiswa kana kuti mishonga inokwanisa kugwema kwavo
makazvifunga sei izvi kuti regai tibatsire kumusha nenzira iyi
Central America, South America, kana ma Asian nations, kana even in the nyika dze Africa na Rwanda. Kuti pano famba unokura semunhu, unyanyauri business, unowanzo to be inspired by what other nations are doing. So this is a combination of some of the things I gathered around in my travels and business expos. Kana even momo mimi soka matine gara muno.
Saka kune vakawanda here vati vato joina hurongwa huku musha uku.
Kumusha hakuna ikozvino tikungo chara panyaya yekuti mainvestors atinoti mainvestors itimu yevanhu vandiri kushanda navo vanhu vanoziva nezvebasa rangu vamwe vari mubanking princess Saudi Arabia for example vamwe vari musecurity defense vamwe vari mufinance saka it's almost like an advisory board but that advisory board ndo vanhu varikuya vaine mari yekuinvesta
saka vangade kuzobatsirika nechirongwa ichi vanotsvagani vanoenda kupi vanoita sei
so program yedu is the higher level program tikuya sei as a business business redu rinoita maprofits maprofits achabhenefita GDP yenyika yedu because we are talking about a multi-billion dollar project not a multi-million dollar project akabatsira maprojects waya tora mabillions of dollars pakaita maprofits any country we projected changing the GDP of Zimbabwe from say 12% to about 20% saka tichacreata mabasa tichava nesustainable land use and environmental stewardship samunoziva nyika yedu yeZimbabwe ine takakomborerwa nemani minerals as kuti my soils edu are very rich and we have to protect them from contamination kuti tikwanise kuramba tichita farming farming iri sustainable and but we have to start working smart using smart technology kuti tinge tichibatsana nedzimwe nyika around the globe
madaira zvakanaka chatichazokukumbirai ndechekuti kumberi uko kana zvaakutenderera mapa ground project yaakufamba mutizivise tigoramba tichitapapi tichikunetsai
ndizvozvo Chishuwe changu ndanchinyanya kushuvira kuti wodai nyika yadai kunyika kwetu kuZimbabwe naitiko zvinotripa pakutanga kutaura nehurumende yedu ndaida kuti pasanyanya kuva nemaroadblocks akawanda kana tichida kuuya kuzoita nyika kuzogadzirisa nyika hatidi kuzotora maprojects aya tozoenda nawo kuna Zambia Malawi maneighboring countries nekuti dzimwe nyika dzinenge dzichiti pindai muchimhanya
vabata vanofanira kuzvinzwa vachazvinzwa
ndizvozvo
nokutendai avo vange vari muzvare Comfort Dondo vesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence vari parunare kuMinnesota muno muAmerica neStudio 7. Teererai zvakare zvondo rinouya patinokupai chimwe chirongwa chemadzimai. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemugari wedunhu rekumbire kumashonaland central vaBlessing Karembera pamusoro pemashoko ekuti vana 16 pane chimwe chikoro kumbire vakakundikana kunyora bvunzo dzegrade 7 mushure mekunge vaita pamuviri. VaBlessing Karembera vanotipa maonero avo panyaya iyi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaKarembera.
Maita henyu vakandimiri nekundibata maererano nenyaya iyi yatekeshera. Ndingati dambudziko iri manyorerwo arakaitwa mubepana weHerald zvinhu zvinopokana nezviri paground hazvina kumira zvakaita saizvozvo nokuda kwetsvakurudzo oro investigation yakazoitwawo zviburikidza naDSI District Schools Inspector vachitimira Tawanda.
Zvii zvakaburitswa netsvakurudzo iyi vakarembera?
Zvakawanikwa zvakamira seizvi kuti mumwe wevana ava vari kunzizvo vakaita pamuviri vakaita relocate, zvinoreva kuti vakabuda munyika vachinotsvagawo mafuro manyoro kunyika yeSouth Africa ndokwaakaenda. Mumwewo akaenda kumvurwi ndokwava kugara. Mumwe ndiye akabatwa neGarwe, akaatakwa neGarwe asi ari kuHarare ari kuchipatara, ari kuongororwawo ari kuchipatara. Kwozotiwo pane mumwewo akanzi akatiza kumba achinge atora mari asina kukumbira. Kwochizoitawo vamwe vakangotizawo zvikoro asi hapana akawanikwa achinzi ane pamuviri.
Asi tiri kunzwawo kuti vana vakawanda vari kukundikanawo kuenda kuzvikoro mudunhu reMbire vakarembera. Zvii zvingadai zviri kukonzera kuti vasaenda kuchikoro?
Tingati dambudziko rakanyanya kukura riri kuita kuti vana vatadze kuenda kuchikoro inyaya yenhamo. Varimi havasi kukwanisa kupiwa mari, tingangoti vakari madonje. Vari kuchema chema vari kuti tane makore matatu tisati taona mari dzedu dzedonje. Zvinova zvinoisa puresha kuvabereki kuti vava vanotadza kubhadharira vana mari dzezvikoro, uye vachinge vaine mayunifomu vachiendawo kuchikoro vachinge vachionekerawo vakapfeka mayunifomu. Uye nerimwe dambudziko rinogona kunge riripo rinenge riri revadzidzisi, nekuti dzimwe nzvimbo idzi dzinonetsa mafambiro vadzidzisi kuti vave vachizodzidzisa ikoko. Maconditions acho pavanogara, dzimba dzacho dzavanogara dzinenge dzisiri dzakafanira kunge dzichigarwa nevadzidzisi. So dambudziko rakanyanya kukura pari zvino idambudziko rekushaika kwemari, nhamo, nzara. Ndo dambudziko ratingati ndo riripo rakanyanya kukurisisa. Hongu dzimwewo nzvimbo kunowanikawo vana vanenge vachizoitiswa pamuviri vari vana vadiki. Apo neapo hatizvirambi zvinhu zvinowanikwa, asi vabereki vari kuzama nepavanogona napo kunge vachiita sei vachidzidzisa vana mune gwara rakanaka.
Zviyo zvamuri kuita sevabereki kuumba remangwana revana venyu rakanaka mudunhu reMbire?
Sevabereki tiri kukurudzira vana kuti ngavadzidze, vana ngavafambe negwara rakanaka. Tine programu yedu yatakatanga sevabereki yekuti tiunganidze mari. Tine prize giving day iri kuitwa musi wa 18 October. Pane macontributions ari kuitwa, vabereki vari kubatsira kuti pange pachitengwa mibayiro inozenge chipiwa kune vana vanenge vabuda zvakanaka. Saka ndozvimwe zvatiri kuita mudunhu redu kuti vana vanga vachidzidziswa. Uye pane kuti tiite macivic days, takuda kunge tichiona vana vachiitwa inonzi career day, vana vauya vakapfeka nhumbi dzebasa raanoshuvira kuti kana ndanga ndida kuita muchairi wendege oye akapfeka zvakafanana naizvozvo, kana arodawo kuita musoja oye akapfeka saizvozvo, kana aroda kuita nesi oye akapfeka saizvozvo, kana aroda kuita builda oye akapfeka saizvozvo. Ndo zvatiri kukurudzira kuti poitwa career day vana vachidzidziswa vachi kupiwa rakajeka ravo ramangwana.
Avanga vari mugari wedu nrembire wa Blessing Karembera muhurukuro yataita navo muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndichiti ngatisangane zvakare svondo rinouya.
Tinotenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, vanoita zvemitambo yakasiyana siyana munyika vanoti vane chivimbo chekuti kupinda kwekambani yeStarlink kuzoshanda zviri pamutemo iri munyika kuchaita kuti mashandisirwo emadande mutande areruke. Izvo zvinozoitawo kuti kutengeswa nekushambadzwa kwemitambo pamadande mutande akaita seYouTube kuvape pundutso. Mutori wedu wenhau Pasimon Ndlovu anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi inobika mitambo yemafirimu ari mukuru weTatenda Studios Beauty Nakaitsuro anoti ari kufara nekupinda kweStarlink munyika. Tatenda Studios ine chirongwa chebaiskopo yako chinoita zvekutengesa zvigadzirwa zvemafirimu padande mutande.
Tiri kunzwa kufara zvikuru nekuuya kuri kuita Starlink nekuti isu basa redu tinotengesa content online. Vanhu vanga vachinetsekana nekukwanisa kuwana mukana wekutibata nenyaya yedata nekudhura kwaro.
Mumwe wevanoita zvemitambo vachishanda neRain Media, Shem Zemura, anotiwo kuuya kweStarlink munyika chitsvambe chikuru kuchikamu chezvemitambo. Nekudaro vanoita mabasa emitambo vanofanirwa kushanda nesimba.
Pava neopportunity for maproducer emuZimbabwe kunge anga achigadzira content yakawanda yekunge vachiisa paYouTube vasangomirira machannels chete.
Murongo wemabasa musangano reZimbabwe International Film Festival Trust vakuda kwaShebwititi vanoti masaisai eStarlink anotarisirwa kubatsira mukurerutsa basa revanoita zvemitambo kunyanya pakushambadza zvigadzirwa zvavo.
Basa redu rinogona kutirerukira because focus yedu yanyanyira on digital marketing and digital distribution of films.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaplot mako vanoti zvakakosha kuti vanoita zvemitambo vafambidzane nenguva kuitira kuti vasasarire kumashure panyaya dzekushandiswa kumasaisai.
Kurita kuchivandudzwa kuchishanduka zuva nezuva nekuburikidza nekuda kwetechnology kunyanya yatiri kuti isusu internet nesocial media.
Imo nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reziwewera vaJude Dutiro vanoti sezvo masaisai eStarlink achinzi anokwanisa kuwanika kunzvimbo dzose kusanganisira kumaruwa zvichabatsira kuvandudza uwandu hwevatengi vemitambo iyi painotengeswa paindanet.
Starlink ine zvakarewo vandutso yainounza burikidza nekubatika kwese kwese kwainoita. Izvo zvinosiyana nemamwe internet services ari fiber based zvinonyanya kuti pamukana wokuvandudza yatinoti target audience kana kuti market.
Mutambi wemuHarare anoshanda kazvimirira Munashe Chitsiga anoti anoona ramangwana rezvemitambo rakajeka sezvo patove nemakwikwi pakati pevanotengesa masaisai zvaita kuti mutengo wemasaisai kana kuti data udzike kubva zvauya Starlink munyika.
Zvinobatsira kuti competition among ma service providers yawe nenge iripo zvichaita kuti mitengo ive ichange ichideredzwa. Takatotanga kuona kuderedzwa kwemitengo yedata from other service providers which is going to be an advantage kwatiri isusu.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti hurumende inotsigira budiro yezvemitambo zvikuru.
Wekudzo wozouya watoti ma corporate players za corporate world my business wind wachizo supporta asi isu sehurumende taumbiridza.
Starlink ine mapackage maviri, standard package inoita madora makumi mashanu pamwedzi uye ine 200 megabytes per second, ne mini package iyo inoita madora makumi matatu pamwedzi uye ichiuya ne 100 megabytes per second. Kambani iyi yakatanga kushanda zviri pamutemo muna Gonyana. Gurukota rinoona nezveunyanzvi mukushandiswa kwemasaisai nemishina yechizvino zvino muzvare Tatenda Mavetera vanoti kuuya kweStarlink munyika kuchabatsira kuti munhu wese zvake awanike achishandisawo masaisai mukuzvisimudzira. Svondo rapera. Kambani yeAura Group yakaziviswa zviri pamutemo sekambani ichange ichikokera kutengeswa kumasaisai eStarlink munyika. Kambani yeStarlink iri pasi pekambani yeSpaceX yekuAmerica. Kambani iyi ndiya muzvina bhizimusi akapfumisisa pasi rose vaElon Musk avo vakaberekerwa kuSouth Africa asi vave kugara muAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasimon Ndlovu.
Tabata shika kumagumo kwe chirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.